nyika vateereri tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechitatu gunyana 16, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Chanasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira kusvika pazviuru zvinomwe nemazana mashanu ane makumi manomwe nevatanhatu kana kuti 7576. Hurumende inobvisa mutemo unorambidza kufamba kwemabhazi pakati pemaguta nemadhorobha uyo wakanga wadzikwa pasi pechirongwa chenational lockdown senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Indo yemimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakakwira kusvika pazviuru zvinomwe nemazana mashanu ane makumi manomwe nevatanhatu kana kuti 7576 mushure mekunge vanhu makumi mana nevashanu kana kuti 45 vawanikwa vaine chirwere ichi. Vanhu makumi mana nevana vanhu vagara vari munyika, mumwe chete ari munhu akadzoka munyika kubva kuNamibia. Hapana munhu akashaya nechirwere ichi, izvo zvakaita kuti vanhu vafa varambe vari pamazana maviri nemakumi maviri nevana kana kuti 224. Vanhu vakanga vapona kubva kuCOVID-19 kusvika nezuro vanonzi vakanga vasvika pazviuru zvishanu nemazana manomwe ane makumi masere nevatatu kana kuti 5783. Izvi zvakasiya vanhu chiuru nemazana mashanu nemakumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 1569 vachiri kurwara nechirwere ichi. Zuro yakazivisa kuti yabvisa mutemo unorambidza kufamba-famba kwemabhazi pakati pemaguta nemadhorobha uyo wakanga wadzikwa muna kurume pakaparurwa chirongwa chenational lockdown senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakaudza vatori venhau nezuro pamusangano wemakurukota kuti vemabhazi nemichovha vanenge vachida kuzotakura veruzhinji vanofanirwa kunyoresa nebazi rezvekutakurwa kwezvinhu kuitira kuti vaonekwe kuti vari kutevera mutemo wekudzivirirwa kupararirwa kwecovid-19 here. Nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Gilson Mandigo vanoti uhurongwa hwakanaka chose, asi panofanirwa kutorwa matano ekuona kuti mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere yateverwa. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Hurumende yanga ichiedza kuita kuti chirwere chisapararire nevamumacity. Kumacity zvachinosa angatwawo necovid, saka unongova kusiya kuti temokudzivirira ii nokuti kwese kwava nechi necovid. Chisangokosha ndechekutiwo kuti vanhu vangoramba vachiita mapreventive methods avaingoshandisa kushandisawo mamasa nekumabhasi zvachona achange akagara zvakanyanya, nekuti kana vari mubhasi vanhu kana vakagara vakajaikidzwa zvinogona even kunze ikokoko tinoonawo kuti even maairlines arakuita achivhurawo, saka ithink ndonyenya yekuda kubhalansisawo nhaa yakasana ikonomi nezvimwe zvakadaro. I don't think it's a bad idea, but ndokuti toda kuramba achimonitwa and vanofanira kuramba vachiona kuti vanhu vari kushandisa here nzira yekudzivirira.
Tichitarisawo pamuri kutsinhira pekuti panoda kuramba pachimonitwa apa, munoona here hurumende iine udzamu kana manpower yekuti vanga vachizomonita izvozvo?
Manpower iripo, handis tsumona even pamba roadblock apa kuona ma roadblocks ose ndimuno marare ose pane roadblock vanenge vachiona mapurisa nemasoja vanenge vachionisa vanhu and at the same time I think you should know futi aitova mwana vari critical like a health workers wo anenge achitavana asizongoti mapurisa nemasoja vanotunga vanhu vaende but tinodawo futi kuti vanhu vadziiswe kuti vadzive kusunga kutoko kakosha achakosha ndechekuti vanhu va vaziye uye vapuwe information yakakwana pamusoro pezveutano hwavo zvakakosha kuti pakuongorora ivhe mumabhasi stetion kwakuya kunewo maenvironmental health technician vanoshanda kudzivirira kuparara kwezvirwere zvana mumararia anja basa iroro vanoona sekuti vanhu vavo vakashandawo nemamabhazi raita semapurisa nemasoja tinogona kubatsira.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano vachitaura vakazvimirira Dr. Gilson Mandigo vari parunhare muHarare neStudio 7. Vadzidzi vapfumbamwe vakasungwa vachiratidzira kusungwa kwemutungamiri wavo weZinasu vatakudzwa ngadziore nezuro vakapuwa mukana wekubvisa mari yechibatiso vakasunungurwa. Gweta revadzidzi ava vaobhei shava vaudza Studio 7 kuti mumwe nemumwe wavo akanzi abvise mari inoita zviuru zviviri zvemadhora emunyika. Vashava vanoti vadzidzi ava vari kupomerwa mhosva yekuda kukonzera kusagadzikana munyika. Vanoti vese vanzi vadzoke kudare redzimhosva musi wa30 Gumiguru 2020. Ngatinzwe hurukuro yavaita natanonoka wande weStudio 7.
Vana vechikoro vakasungwa nezuro padare remagistrate court mushure mekunge vaendako vachinotsigira mukuru wavo uyo akanga ari muusungwa vangadziore. Saka mapurisa akati iwo kuungana kwavakaita vakagara pasi vakabata maplacards aitaura kuti sunungurai mumwe wedu zvaiva nechinangwa chekukonzera mhirizhonga. Savakabva vavharirwa mupolice cells nhasi tichibva taenda kumatare edzimhosva tikavamiririrawo tikakumbirawo kuti vapuwe vabvumidzwe kubuda kunze vakamirira mutongo wavo yatingati bail. Dare redzimhosva rabva rabvumirana nesu vakanzi ngavabude havo mushure mekunge mumwe nemumwe wavo abhadhara mari inokwana kuita iyo 2000 RTGS.
Iyi nyaya ichanzwikwa rini?
Nyaya yavo iri kuzopinda mudare musi wa30 October 2020. Ndopa tinotarisira kuti vamuchuchisi vanenge vaunza umbowo uzere hwekuti vana vechikoro ava vaida kukonzera mhirizhonga sei nezuro.
Pane umbowo here hwavakakupai hwakaratidza kuti vana ava vakanga vachida kukonzera mhirizhonga?
Pari zvino hapana umbowo hwatataridzwa kusara kwemaplacards akanga akangonyorwa kuti sunungurai vangadziore. Isu sekucherechedza kwataita izvozvo zvega zvakamira zvakadaro hazvina mhosva yazvinganzi zvakonzera, hazvina mhirizhonga yazvinganzi zvakonzera. Ikodzero dzavo pabumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe kuti vanobvumirwa kuti vange vachitaura pfungwa dzavo kunyika neruzhinji vachinzwa pfungwa dzevana ava.
Vari kutongwa vese pamwe chete here kana kuti vanotongwa vakaita umwe umwe?
Pari zvino vari kutongwa vese vari vapfumbamwe nekuti vari kunenedzerwa mhosva imwe cheteyo yavari kunzi vakapara pamwe chete vakaungana vakarangana kuti vakonzere mhirizhonga. Saka vachange vachitongwa pamwe chete.
Vanga vari gweta riri kumirira vadzidzi vakasungwa vaobhei shava vari parunhare muHarare natanonoka wande weStudio 7. Vashandi vayo pasi pegungano reNational Joint Negotiating Council vari kutarisirwa kuita musangano vachishandisa madande mutande nemusi wechishanu sezvo pari kuchirwa kuti panogona kutapuriranwa coronavirus kana vakasangana. Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vakatenda kuti nhaurirano dziri kutarisirwa kuenderera mberi asi vakati vanoda kutaura mushure mekunge dzaitwa. Asi mutungamiri werimwe sangano revarairidzi rezimuta vaRichard Gundani vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti nhaurirano idzi dziri kutora nguva yakarebesa.
Nhaurirano pakati pevamiriri vevashandi nehurumende dziri kuramba dzichienderera mberi. Asi chinorwadza panhaurirano idzi nyaya yemanegotiations iyi ndechokuti pekutanga nguva yese iyi kwanga vehurumende yanga yakanyarara kuti zero vakanangana nenyaya yeCOVID-19. Asi pakazowanikwa nzira yekuti vanhu vakwanise kuti vange vachitaurirana umwe noumwe ari kwaari ikoko pachishandisiwa nzira dzemazuvano dzekutaura panhare nekutaura pamakombiyuta.
Pane musangano wakatomboitwa here pavaGundani?
Musangano wokutanga wakaitwa svondo rapfuura. Waifanira kunge uchiteverwa nemusangano ungade wakaitika musi wechishanu. Ukazonzi musangano iwoyo wakuzoitika muchipiri, kwauya shoko rokuti iro musangano iwoyo uchange uchizoitika kupera kwesvondo.
Zvii zvamuri kutarisira apa?
Saka naizvozvo tarisiro yevarairidzi nevashandi vakawanda vehurumende inongori pakutaurirana ikoko kuti zvikoro zvisati zvavhurwa, hurumende ngaione kuti yagadzirisa mari ipe vashandi chauviri chekuti vakwanise kuti vange vachienda kumabasa. Izvi zvakakosha paurongwa huripo hwekuti zvikoro zvivhurwe, zvakakosha pararamo yevarairidzi chero panguva ino yemalockdown.
Ko ivo varairidzi nevamwe vashandi vehurumende vasuduruka here pachikumbiro chavo chekuti hurumende ivape mari nemadhora ekuAmerica vachiti akasimba? Nekuti katirikudzwa hurumende iri kuti dhora remuZimbabwe rinenge rave kuita simba ivo mazuva anaya.
Chishuo chevarairidzi vemuno muZimbabwe nevashandi vakawanda vehurumende ndechokuti mari inotambirwa yomuhoro inge iri mari yakafanana nemari yatakambotambira muna 2018 payanga ichiri muUnited States dollars. Uye zvakakosha kuti vanhu vese vanzwisise kuti hapana mari itsva iri kudiwa kunze kwemari yakambotambirwa iyoyo yanga iri pamusoro pe500 United States dollars. Saka nanhasi ndiro shoko iroro ratiri mubishi rokusvitsa kuhurumende kuti hurumende izvione zvakakodzera kuti mari iyoyo ndoinokwanisa kuti munhu ainde nokurarama.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi rezimuta vaRichard Gundani vari parunhare naBlessing Zulu Studio 7. Masangano echitungiza Residence Trust neHarare Wetlands Trust vakakokera musangano mukuru uri kutarisirwa kuitwa nhasi, apo vakuru vakuru vachange varipo vachitaura pamusoro pematoro kana kuti mawetlands. Mukuru wechitrust muzvare Alice Kuvea vaudza Studio 7 kuti vanhu vari kuona zviri kuitwa mumatoro uye vanoziva kuti anofanirwa kuchengetedzwa zvakanaka sezvo ane chekuita mukuwanikwa kwemvura munzvimbo dzavo. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuru yavaita Natanonoka Wande weStudio 7.
Musangano uri kuitwa zuva ranhasi uyu musangano wekudzidzisa vagari kukosha kwakaita mawetlands uye nekudzidziswa zvekare kuti mawetlands anofanira kuchengetedzwa sei kunyanya munzvimbo dzakaita seguta redu reChitungwiza.
Musangano uyu uchange uchikokerwa nani uye vanenge varipo ndivanani?
Musangano uyu wakabatana Chitungwiza Residence Trust pamwe chete neHarare Wetlands ende tadedza mapato ese akasiyana-siyana anosanganisa vamiriri vemabhizinesi, vamiriri vemachechi, junior council, mamwe maresidence organization, mayouthi, vanomiririra vakwegura, vanomiririra vakaremara, vesana Deaf Zimbabwe. Tadedza munhu wese kusanganisa nekanzuru yedu pamwe chete nana DCC. Tadedza munhu wese kuti anga aripo.
Chamunoda kuti vanhu vadzidze kuti vazive pamusoro pema wetlands aya chii?
muno muguta richitungwisa zvikuru zviri kuitika panyema wetlands kuti ari kuabhuswa nokuti ari kutengeswa zvisiri pamutemo haasi kuchengetedzwa zvinova zvinhu zvekuti vagari vazhinji patakaita tsvagurudzo dzedu tisati taita musangano uyu uriko nhasi takaona kuti vazhinji vagara vazive kukosha kwewetland wetland chayakakoshera inochengetedza mvura uye zvekare inzvimbo inochengetedza kana kunyoro hunobatsira mukufema kwedu iko zvino tine dambudziko remvura muchitungwisa kana kuti titi patinganongedzera kuti pane wetland rakachengeteka risina kuvakwa kana kukanganiswa kuitwa zvimwe zvinhu hapana saka ndo dambudziko ratanaro kana tingati tiri kuda mabhoho chaiwo muchitungwisa ekuti tiwane mvura pari zvino hapana nekuti pese nzvimbo dzose dzine unyoro kana kuti mawetlands ese iko zvino ari kuvakwa mastenzi dzimba zvisiri pamutemo saka vagari kana vaine ruzivo rwekukosha kwenzvimbo dzine unyoro kana kuti wetlands vanokwanisa kuwanikwa vachiti vakaona paakuitwa zvivakwa zvisiri pamutemo vomhanya vonoripota kungadai kuri kudedza mapurisa kana kuenda kune veema vanoziva vanoongorora uye vanoziva kukosha kwekuchengetedzwa kwenzvimbo dzemawetlands
musangano uyu uchaitirwa kupi uyezve nguvai
musangano uyu uri kuitirwa panzvimbo inonzi Key College inowanikwa muunity K kana kuti muward 17 uri kutanga nenguva dza12 masikati
vanga vari mukuru wechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust muzvare Alice Kuvea vari parunare kuchitungwiza kwakare naTanonoka Wande westudio 7 Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Pepa nawo reHerald rinoti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yabvisa mutemo wanga uchirambidza kuitwa kwesarudzo kubva iye zvino izvo zvapamukana wekuitwa kwesarudzo dzakawanda dzeparamende nemakanzuru musarudzo dzebyelection komisheni iyi ichidziita ichitevera mitemo inoderedza kutapuriranwa kwecovid-19 bepanhau redaily news rine musoro wenhau unoti vamwe vevaitungamira kuratidzira kwakaitika musi wa31 chikunguru gore rino vachiri kuteverwa nevanofungidzirwa kuti vasori vehurumende kunyange hazvo mapurisa akati haasi kuda kusunga vanhu ava tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vanopikisa urongwa hwekubvisa pamuviri mumalawi vari kuratidzira vachipikisa urongwa hwedare reparamende hwekuda kuziya bhiri rinozopa mvumo yekubviswa kwepamuviri kuvanhu vanenge vabatwa chibharo kana kuitiswa pamuviri nevehukama sangano reUnited Nations High Commission for Refugees rakabatana nehurumende yeUganda vari kushanda mukudzosa runyararo zvichitevera kurwisana pakati pevagari nevapoteri kumaodzanyemba kweUganda svondo rapera uko kwakasiya vapoteri vangangosvika 10 vafa yeve nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga apo tinotepfenyura mashoko amunotumira kuno kustudio 7
magadiko vashamarari vestudio 7 zita rangu ndinonzi Chabunga Chapfunga ndoda kutaurawo pamusoro penyaya yavamunangagwa nevatsigiri vavo vanovatsigira vachitaura vachiti nyika yezimbabwe haina matambudziko nyika yezimbabwe ine matambudziko zvikuru ekuti ivo vamunangagwa havanyari here kutaura vachita nyika yezimbabwe haina matambudziko ivo vachiziva kuti vari kudzvanyirira munhu wese ari munyika yezimbabwe ari kuchema chokwadi here torohwa takatopurirwa pasi tiri musaga sekiti here havanzwodzitsi here havanzwodzitsi here kuti tatambura tachema tariraita tetereka nenyika kutsvaga pekupotera asiyei zvaramba seunge tisina nyika asi nyika tiinayo. Saka hanzi vhura takatora teripiko kana zvakadaro. Dai Mwari vatiwandira nyasha chokwadi.
Makadiko pastudio 7 apo, makadiko pastudio 7, aiwa zvinofara, zvinofara, zvinofara. Ndoda kutaurawo pamusoro pepati yeZPF yevamunangagwa iyi. Vanoti vari kuda kuti varungu vauye kuzoinvesta muzimbabwe apa vari kutsinga futi vamwe vanhu vachiita utsotsi. Saka zvinenge zvinhu zvisina kunaka zvavari kuita, zvinoramba zvisidai kudzorera nyika kumashure nevamwe vanhu vachienda kunotambura pamusoro pavo futi vachitambudza vanhu. Saka zvavari kuita hazvina kunaka, zvakaipa, zvitereto shora sikaiti.
Ndini Vhumani from Cheguthu, Vhumani Mbabu. Edu panyaya yaMr. Groblaika ZANU-PF ngaione zvekuita kuzitarisaiwo mbeu dzavo dzavanga vakasimiwo fudya yavo zvese zvakutopara. Ende famu iroro munhu ari kutora hambokwanisi kuri rana sezvavaiita. Saka hurumende ngaionewo zvekuita ipapo. Ndo patinorwirawo kodzero dzedu isu dzevanhu, ndo patinotiwo alliance ipindirwe panyaya dzakadai sovedwe. ZANU-PF ngaiongorore panyaya yemurungu kozi tarisaiwo muone zvinhu zvake zviri ngobudiswa. Vedu vega Zimbabwe yaparara vedu ve dzimwe nyiko ngadzinyatsopindirawo zvine udzamu.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7, sezvo Studio 7 ichitema isina kwayakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump pamwe nemutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu nezuro vakabatana nemakurukota anoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muBahrain neUnited Arab Emirates pakunyoreranwa kwezvibvumirano zvekudyidzana pakati paIsrael nenyika mbiri idzi. Chiitiko ichi chakaitirwa kumuzinda weWhite House muWashington DC vaTrump vachipembedza danho iri vachiti kunyoreranwa kwezvibvumirano zveAbraham Accords uku kuchashandura mafambiro enhoroondo uye chinhu chitsva mudunhu reMiddle East. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tabata chizvarwa cheZimbabwe chiri muWashington DC vaFrank Guni avanoti zvibvumirano zvanyoreranwa pasi zviri zvitatu zvakakosha zvikuru mukuunza kudyidzana nerunyararo kuMiddle East, kunyange hazvo nyika idzi dzanga dzagara dzichishanda pamwe chete nerweseri neAmerica pamwe neIsrael asi zvichiitika muchivande.
Taona nyika yeIsrael ichinyorerana pasi zvobvumirano zvekubudirana pachena nekudyidzana paukama nenyika mbiri dzeBahrain neUnited Arab Emirates. America yakamirira somuyananisi panharurano dzekudyidzana idzi. Ndingade kuti tibude pachena vateereri vanyatsokunzwisisa kuti zvibvumirano zvanyorerwana pasi izvi zvibvumirano zvekudyidzana kwenyika yeIsrael nenyika yeBahrain neKingdom yeUnited Arab Emirates. Hatingati mabilateral agreements, kutaura kuti vabudirana pachena kuti vakutanga kudyidzana senyika dzinodyidzana dzichifambidzana uye vachaisirana mizinda ayatingati maembassy, imwe neimwe nyika ichava nemumiriri wayo mune imwe nyika. Izvi ndiri kutaura kuti zvibvumirano zvekubudirana pachena mukudyidzana, nekuti nyika idzi dzagara dzichishanda nerweseri neAmerica neIsrael yacho nechekare. So muenzaniso, Bahrain neUnited Arab Emirates dzitori nemakamba emasoja eAmerica anogara ikoko, uye vanodyidzana nekufambidzana neIsrael mune zvakawanda zvana technology. Asi izvi zvanga zvichitwa nerweseri zvasina kunyatsokubuda, nekuti nyika idzi dzeMiddle East dziriwo zvakare muArab League iyo inoti haiwirirane nezvikitwa neIsrael zvokutora nyika yevaFiristia kuPalestine.
Tingati here iro danho rekunyoreranwa kwezvibvumirano iri richaunza kugadzikana muMiddle East kana kuti idanho rerunyararo?
Hatingati iri danho rerunyararo nekuti nyika mbiri idzi, Bahrain neUnited Arab Emirates, hadzina kumbobvira dzaita hondo neIsraeri. Vanga vagara vasinganyanyi kupukana neIsraeri, vagara vachitodyisana, vachitodyidzana nezvekuseri, vanga vasina kungobudirana pachena chete. Semuenzaniso, United Arab Emirates pavakangotanga kuwirirana svondo rapfuura kuti ngatichibudirana pachena, makaona kuti vakamhanya kunotanga kutora technology kana kuti umhizha hwemazuvano kubva kuIsraeri, uye nokudyidzana kunyaya yekurwisa COVID-19, zvimwe zvakawanda wanda zvavatanga kutodyidzana zvabuda pachena. Vanga vagara vachizviita zvanga zvichiitwa nekabisira nerweseri nokuti vaitya kutsamwisa vamwe vavo veMiddle East.
Tiri kuona vaTrump vachipembedzwa kuti vakwanisa kunge vachiunza zvibvumirano izvi kana kuti nyika idzi mukuumba zvibvumirano zviri kudyidzana izvi. Munotii nedanho ravaTrump apa?
Zvibvumirano zviri kudyidzana izvi zvauya kuzadzikisa nyiko yavaTrump yavakaita apo vaitsvaga kuti vasarudzwe kuti mutungamiriri wenyika yeAmerica mugore ra2016. Vakataura ivo kuti vanotsindidza uye vane chishuviro chokuti kana vaakutonga America vanoda kuona mireza yenyika dzemuMiddle East. Iyi yakaturikwa paWhite House vachibvumirana kuti pava nerunyararo, pava nerugare pakati penyika yeIsraeri nenyika dzemuMiddle East. Asi taona kuti hongu ichokwadi kuti mireza yenyika dzeMiddle East nhasi yaturikwa vachinyorerana zvibvumirano izvi. Asi mureza mukuru washaikwa apa mureza wePalestine, nekuti nyika yePalestine haipo, haimo muhurukuro idzi, haimo munhaurirano idzi, uku kuwirirana zvako kweIsraeri nedzimwe nyika dzayagara ichiwirirana nayo hazvinei nePalestine. Nekuti makanzuka izvozvi maPalestine vari kutotaura kuti hapana akavakokawo munyaya iyoyi, munhaurirano dzacho inhaurirano pakati peAmerica neshamwari dzayo zvavagara vachishamwaridzana nadzo.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaFrank Guni vari parunare muWashington DC neStudio 7. Mashoko atichangotambira anoti mutevedzeri wemutungamiri weMDCT yakafano batwa chigaro namzvara Tokozana Kupe, engineer Elias Mudzuri, vakawanikwa vaine chirwere cheCOVID-19. Vachinyora padande mutande reTwitter neZuro Maneru, engineer Mudzuri vakazivisa vana veZimbabwe kuti vakanga vavhenekwa vachiwanikwa vaine chirwere ichi, uye vakanga vatove kune chimwe chipatara uko vakanga vachibatsirwa nevashandi vaive vakazvipira, chinove chinhu chaivapa kugadzikana mupfungwa dzavo. Injinia Mudzuri vakatiwo nekuzvipira kwavo pamwe neminamato yevana veZimbabwe vaizokwanisa kukunda chirwere ichi.
Munikakamizira mwamuna, amenesadi kukosikwanga, mwamuna siwa musiku wanga, munikakamizira tumakoro.
Iye zvino tokupai kambo fupa rokakamiza kubva kuna National Pick and Kazembe.
Tichotere pamangara mavuto pasogoro. Kakamizira mwamuna, amene sali kukosikwanga, mwamuna siwa musiku wanga, mundi kakamizira tumakolo. Mundi kakamizira mwamuna, chifukwa chandara machabe, ziwani chikwa tichotere, pamakala mavuto pasogoro.
Kambo fubalo kakamiza fuba, kuna National Pick and Kazembe, chikomana chepa Zambia. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa neZuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira kusvika pazviuru zvinomwe nemazana mashanu ane makumi manomwe nevatanhatu kana kuti 7576. Hurumende inobvisa mutemo unorambidza kufamba kwemabhazi pakati pemaguta nemadhorobha uyo wanga wakadzikwa pasi pechirongwa cheNational Lockdown senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Vashandi vehurumende nevamiriri vehurumende votarisira kuita musangano pasi peNational Joint Negotiating Council wekuzeya nyaya dzemihoro vachishandisa madande mutande. Tapa tashuka kumagume chirongwa chidu cha nasi. Iwe nesu zakari maneru anasi apoticha kupai zingwe na umu. Kana mchida uditumira tsamba mboja, zitumirei ku studio7@voanews.com. Anukuwene kayane mufaro, dini wenyu, jonga kandemiri, nichitimo spira shakana kabatereri.